vachisvitsa chikumbiro chekudare gweta ravaskala advocate vanimpofu vati nguva yarebesa vaskala vari muusungwa kubva pavakasungwa mazuva zana nemakumi matanhatu apfuura. Vampofu vati nekufamba kwaita nguva mapurisa akatopedza kare kuferefeta nyaya iyi, saka hapana humbo hungakwanisa kuvhiringidzwa navaskala. Vaenderera mberi vachiti pane zvashanduka kubva pavakasungwa, vachiti vamwe vanhu gumi nevashanu vanosanganisira mumiriri wechitungwiza North Mparamende vagodfrey stole vakatoburitswa muusungwa pamhosva ine chekuita nenyaya yakasungirwa vaskala. Asi muchuchisi wenyaya iyi vageorge manokore vati havaone chachinja kubva vaskala pavakambonyimwa mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo nedare remagistrate pamwe nedare repamusoro rehigh court. Vati vaskala
zvachinje zvakati wandei chekutanga inguva yafamba kubva pavakatanga kurambirwa kuti vatongwe vachibva kunze. Chechipiri ndechekuti mapurisa apedza kuferefeta nyaya, saka kupedza kwaita kuferefeta nyaya kwachinja zvakawandisa. Takutarisa umbowo hwavaunganidza hwavaisa pamberi pedare hwatiri kuti hwakuburitsa pachena kuti hapana kana chikonzero chekuti vasikale varambire vari mukati.
Asi muchuchisi wenyaya iyi vageorge manokore vati havaone chachinja kubva vaskala pavakambonyimwa mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo nedare ramagistrate pamwe nedare repamusoro rehigh court. Vati vaskala vakaburitswa muusungwa vanogona kuramba vachipara mhosva yakafanana neyavari kupomerwa, vachiti aka akasike kutanga kuti vaskala vapomerwe mhosva yakadai. Rimwe remagweta avaskala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti vasvitsa zvikonzero izvi kudare, vachiti vanoona sekuti zvavasvitsa kudare zvinhu zvavari kutarisira kuti zvichagutsa dare. Mutongi wedare Muzvare Tafadzwa Miti vati vachatura mutongo wavo nechitatu panyaya iyi. Mune imwewo nyaya yavari kupomerwa yekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya yamatare ine chekuita nekupambwa kwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change Muzvare Mo Blessing Ali, dare rati chikumbiro chavaskala chekuti vatongo vachibva kumba kwavo igodzoka kudare mangwana kuti chikumbiro chavo chigotanga kunzwikwa, sezvo mutongi wedare ati nguva yanga yapera. Panga pachinzwikwa nyaya idzi mudare, mapurisa anorwisa Mvonga Mupopoto anga achirambidza veruzhinji kupinda mudare, kunyange hazvo vanhu vashomanana varivo vakwanisa kupinda mudare vachinzwa nyaya idzi. Vaskala vakasungwa mushure mekupambwa kwakaitwa Muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime nenhengo yeZanu PF vaPius Jamba, avo vakatobvuma mhosva pamberi pedare. Mutumbi waMuzvare Ali wakazowanikwa uri mutsime repane rimwe purazi riri pedyo neBeatrice wave kuora. Hama dzemufi dzinotadziswa kuzoviga Muzvare Ali kudzamara vaskala vaburitswa muJerry. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, dare rarasa chikumbiro chemutori wenhau Hopo Chingono chekuti nyaya yaari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya yemumatare chiraswe. Chingono anonzi akanyora padande mutande rake reTwitter nezvekusungwa kwakaitwa mutungamiri weZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya, avo vakabatwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kuburitsa goridhe rairema makirogiramu matanhatu zviri kunze kwemutemo. Mutongi wedare amai munoda wafa gofa vati Chingono anofanira kuti atongwe nenyaya iyi, vachiti mapepa emhosva ari kuburitsa mhosva zviri pachena, asi Chingono anofanira kupindura mhosva yaari kupomerwa paichatongwa. Gweta raChingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika panyaya iyi.
Application yatakaita ndeexception. Exception tiri kuti isusu mhosva haisi kunyatsoburitswa kuburikidza nemastate papers aripo. Zviri kutaurwa nemhosva hazvisi kuenderana, asi mutongi vanemaonero avaita vati ivo mapepa ari kuburisa mhosva zvakajeka, asi chiri kungonetsana chete nestate neaccused ndeche maybe maevidentiary issues. So vati nyaya yanga iendeswe kutrial. Zvemuri kukakavadzana nazvo zvinozobuda patrial, ndo anonzi matribal issues.
Amai gofa vati Chingono agodzoka kudare musi wa13 zvita pachatanga kutongwa nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.